achitaura nestudio 7 vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuchipinge mudunhu remanikaland vaedward chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba idzo dzinogona kupazwa nedudu mupengo iri
nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti kune fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo manjwa tinogara kumaruzevha kutotya ikoko vamwe vagara mudzimba dzemadhaka vamwe dzemapango dzisina kusimba saka ingadai hurumende yakasiya kubvisa savanhu kune vari kugara kunhu kwakaderera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinhirwa navarwoni chikwenhere vemumusha wekwazano mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaiti dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwirirawo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvika nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manikaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare pamwe neMashonaland East neMashonaland West. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka. Vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai.
Yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone. Zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti toziva zvakaitika Kausuluwanga kuchipingo vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana.
Mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko recivil protection unit munyika vaGabriel Masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira.
Hurumende tinoda kuzisa kuti taisa urongwa wakati wandei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangongana dambudzikonzerwa nesevhie tropical storm fred. Tiromba tichikurudzira madzishe edu kuti asivise vanhu nezvetropical storm iyi. Tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira.
Kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutu mupengo iri mumatunhu ose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzirira dutu mupengo iri vachiti ranonotswa asi riri kuwedzera kusimba uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yechipinge kumanikaland munguva dzekuma3 mamba kwedza. Bazi iri rati dutu mupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 kilometers ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 kilometers per hour. Sangano nenhau reAssociated Press rinoti Tropical Storm Freddy yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yeMozambique nhasi. Dutu mupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha reVilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 kilometers per hour uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.